inokutambira ene mufaro ini ndiri tanono kawande ndichiti eino imisoro yenhau dzedu dzanhasi chipiri zvita 12/2017 Congress yechimbichimbi yezanupf yoitwa netishanu iine zvisungo zvitatu zvinoti chokutanga kutambira kudzingwa kwakaitwa mubato amai Grace Mugabe vajonathan moyo vasevhwa kasikuwere vakudzai chipanga vaignasius chombo muzvare mandi chimene napelekezelo mupoko chechipiri kutambira vaemarson munangagwa chechitatu uye kutsigirwa kwavamunangagwa kuti vamirire zanupf musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya chisungo chezanupf women's league chokuti pavewo nemunhukadzi pautungamiri hwebato chorohwa nechando sezvo chisiri kuiswa mudariro nemusi wechishanu vagari vekumasvingo vopengera masoja ayo vanoti ari kutyora kodzero dzevanhu uye vanoda kuti masoja abviswe mumigwagwa masoja anonetsana zvekare nevanotengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare izvo vakawanda vari kupika vachiti vanofira mumigwagwa iyi nokuti ndimo munobva raramo yavo mabhengi obvuma chibatiso chema 99 year leases kuitira kuti varimi vakagariswa patsva vakwanise kupwereta mari mumabhanga muchirongwa chethe connection na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chebiometric voter registration kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6 AM uye 2 PM mazuva ose